Bhaibheri rinochinja upenyu. Ndaifarira kuita Martial Arts. Yakataurwa naEwin Lamsfors. Gore rekuberekwa 1962. Nyika United States. Nhoroondo yeupenyu aida zvakanyanya kuita zveMartial Arts. Mararamiro andaiita. Mumwe wandaitamba naye akakuvara zvakanyanya. Ndakanga ndamukava pamhino netsaona. Ndakatanga kuzvipa mhosva uye kuneseka ndichibva ndafunga kusiya zveMartial Arts. Mutambo uyu ndakanga ndava nemakore akawanda ndichiuita. Asi pandakakuvadza umwe wangu, ndipo pandakatanga kufunga kana ndaifanira kuramba ndichiutamba. Regai ndisanangure kuti ndakasvika sei pakuita zveMartial Arts. Ndakakurira pedyo neBuffalo muNew York kuUSA, uye mhuri yedu yaipinda chechi yeRoma. Ndakadzidza pazvikoro zvechechi yeRoma, uye ndaibatsira mupristi mabasa ake. Vabereki vedu vaida kuti ini nehanzvadzi yangu tibudirire muupenyu. Saka vaindibvumidza kuti nditambe mitambo yaiitwa kuchikoro, uye kuita mabasa kuti ndiwane mari, chero bedzi zvaisazondifoirisa chikoro. Izvi zvakandidzidzisa kuti ndive munhu anozvidzora ndichiri mudiki. Pandakanga ndava nemakore 17, ndakatanga kuita zveMartial Arts. Kwemakore akawanda, ndaiita maawa matatu pazuva kwemazuva 6 pavhiki ndichidzidzira. Vhiki rega rega, ndaiitawo maawa akawanda ndichidzidzira ndega, uye ndaionawo mavhidhiyo eMartial Arts. Ndaifarira zvekudzidzira ndakazvivhara maziso kunyange pandaishandisa mapakatwa. Ndaigona kupwanya zvidhina uye kudimbura mapuranga nechibhakera chimwe chete. Ndakatanga kupiwa zvidanho uye mikombe pandaienda kumakwikwi. Martial Arts ndokwakanga kwava kudya kwangu. Ndaifunga kuti ndakanga ndabudirira. Pandakapedza kuyunivhesiti ndainge ndakapasa. Ndaishandira imwe kambani hombe ndichiita zvemakombiyuta. Basa rangu raindiwanisa zvakawanda. Ndakakwanisa kutenga imba yangu, uye ndaivawo nemusikana wandaidanana naye. Upenyu hwangu hwaiita sehwakanaka, asi ndaisafara, nokuti ndakanga ndiine mibvunzo yakawanda yakanga isina mhinduro. Kuchinjwa kwakaitwa upenyu hwangu neBhaibheri. Ndakatanga kuenda kuchechi kaviri pavhiki, uye kunyengetera kuna Mwari ndichitsvaga mhinduro dzemibvunzo yandaiva nayo. Rimwe zuva pandaitaura neshamwari yangu, takakurukura zvinhu zvakachinja upenyu hwangu. Ndakamubvunza kuti, wakambozvibvunzawo here kuti nei tichirarama? Ndakabva ndati, pane matambudziko akawanda uye vanhu vakawanda vari kudzvinyirirwa. Akandiudza kuti aimbovawo nemibvunzo yakadaro uye kuti akanga awana mhinduro dzinogutsa kubva muBhaibheri. Akandipa bhuku rinonzi Unogona Kurarama Nokusingaperi Muparadiso Pasi Pano. Akandiudza kuti akanga ari kudzidza Bhaibheri nezvapupu zvaJehovha. Ndakambozeza nokuti ndakanga ndisingadi kuverenga mabhuku emamwe machechi. Asi nokuti ndaida mhinduro dzemibvunzo yandaiva nayo, ndakatsvaga zvaidzidziswa nezvapupu kuti ndione kana zvaiva nemusoro. Ndakashamiswa pandaiona zvaidzidziswa neBhaibheri. Ndakadzidza kuti chinangwa chaMwari chaiva chekuti vanhu vagare muparadhiso pasi pano nekusingaperi, uye kuti chinangwa ichocho hachina kuchinja. Ndakashamisika pandakaona zita raMwari rekuti Jehovha muBhaibheri rangu reKing James, uye kuona kuti zita iroro ndiro randaitaura nezvaro pandaiita munyengetero washe. Ndakatangawo kunzwisisa kuti nei Mwari ari kumbobvumira kuti vanhu vatambure. Zvinhu zvese zvandaidzidza ndaiona kuti zvine musoro. Izvi zvakaita kuti ndifare chaizvo. Handimbokanganwi musi wandakatanga kuenda kumusangano wezvapupu zvaJehovha. Munhu wese aiva neushamwari uye aitoda kuziva zita rangu. Pandakatanga kuenda kumusangano, pakapiwa hurukuro inokosha yaitaura nezveminyengetero inonziwa naMwari. Sezvo ndainyengetera kuna Mwari ndichikumbira kubatsirwa, musoro wehurukuro yacho wakaita kuti ndide kunzwa zvakawanda. Ndakazopindawo chirangaridzo cherufu rwaJesu. Paiverengwa Bhaibheri, zvakandishamisa kuona kunyange vana vadiki vachivhurawo maBhaibheri avo. Pakutanga, ndakanga ndisingagoni kuvhura Bhaibheri, asi zvapupu zvakandibatsira, uye vakandidzidzisa kuti ndinorishandisa sei. Ndakaramba ndichipinda misangano, uye ndakatanga kuona kuti zvapupu zvaJehovha zvinodzidzisa zvinhu chaizvo kusiyana nemamwe machechi. ndaidzidza zvakawanda pamusangano wega wega. Uye pataipedza, ndainzwa ndazorodzwa uye ndakurudzirwa. Mumwe munhu akazokumbira kudzidza neni Bhaibheri. Zvandakaona pandaiva nezvapupu zvakanyatsosiyana nezvandaiona kuchechi kwedu. Ndaiona kuti zvapupu zvaJehovha vanhu vakabatana, vanoedza kuita zvinofadza Mwari. Ndakabva ndava nechokwadi chekuti vanhu ava vairatidzana rudo ndivo vaiva vaKristu vechokwadi. Pandairamba ndichidzidza zvakawanda, ndakatangawo kuchinja zvakawanda kuti upenyu hwangu huenderane nezvandaidzidza. Asi ndainyatsonzwa kuti ndaisakwanisa kusiya zvemashau atsi. Ndainakidzwa nokudzidzira uye kuenda kumakwikwi. Pandakaudza munhu wandaidzidza naye Bhaibheri, akandisimbisa, akandiudza kuti, "Ingoramba uchidzidza, ndinoziva kuti uchaita chisarudzo chakanaka." Ndizvo chaizvo zvandaida kunzwa. Kuramba ndichidzidza kwaiita kuti ndiwedzere kuda kufadza Jehovha Mwari. Pakaitika zvandambotaura patanga nyaya ino, ndipo pakachinja upenyu hwangu. Pandakakava mumwe wandaitamba naye pamhino netsaona. Izvozvo zvakaita kuti ndifunge kuti ndaizova muteveri waKristu ane rugare here kana ndaizoramba ndichiita zvemashau atsi. Ndakanga ndadzidza pana Isaiah 2 verse 3 ne 4 kuti Jehovha akataura kuti vaya vanoteerera mirayiro yake havazodzidzi kurwa zvakare. Uye Jesu akadzidzisa vanhu kuti vasarwa kunyange kana vakaitirwa utsinye. Saka ndakabva ndarega zvemashau atsi. Kubvira ipapo, ndakabva ndatanga kuteerera murayiro womubhaibheri wekuti ndizvidzidzise kuzvipira kuna Mwari. 1 Timothy 4 verse 7. Nguva yese nesimba zvandaimboshandisa pakuita zvemashau atsi, ndava kuzvishandisa pakuita zvekunamata. Musikana wandaidanana naye haana kubvumirana nezvandaidzidza mubhaibheri, saka takabva tarambana. Musi wa24 January 1987, ndakabhabhatidzwa semumwe zvapupu zvaJehovha. Pasina nguva, ndakabva ndatanga kuita nguva yakawanda ndichiparidza ndichidzidzisa vamwe Bhaibheri. Ndakamboshandawo kumahofisi makuru ezvapupu zvaJehovha ari muNew York kuUSA. Kubatsirwa kwandakaitwa. Nekuti ndava kuziva chokwadi nezvaMwari, ndakawana zvandaishaya muupenyu hwangu. Handichanzwisi kuti pane zvimwe zvinhu zvandisina. Ndine upenyu hunonyatsogutsa, uye tariro yechokwadi yeramangwana, uye ndiri kunyatsofara. Ndichiri kunakidzwa nekuexercise, asi izvozvo hazvisiri izvo zvinonyanya kukosha muupenyu hwangu. Chava kunyanya kukosha izvi nokushumira Jehovha Mwari. Pandaiita zvemashau atsi, ndaigara ndakangwaririra vanhu vaiva pedyo neni, uye ndaigara ndichifunga kuti ndikazvidzivirira sei kana umwe munhu akandirwisa. Iye zvino ndichiri ndakangwaririra vanhu vanenge vari pedyo neni, nekuti ndinoda kuvabatsira. Bhaibheri rakandibatsira kuti ndive munhu ane rupo, uye kuti ndide mudzimai wangu Brenda. Ndainyanya kufarira kuita martial arts, asi iye zvino ndava nechimwe chinhu chiri nani. Bhaibheri rinotaura nezvacho parinoti, "Kusimbisa muviri kunobatsira zvishoma, asi kuzvipira kuna Mwari kunobatsira pazvinhu zvese, sezvo kuine vimbiso yeupenyu huno neupenyu huchauya." 1 Timothy 4 verse 8.